Apa vazvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvinogara muno muUnited States of America. Hazvina kana kuti ndiani kana ani. Chero ani ane mhuri, hama, namai, anambuya, vana. Taona kuti stay away nezvikonzero zvevanhu zviri kuZimbabwe. Zvinhu zvatinofanira kunge tichidi, tichimira navo, tichivasapota. Sesu tiri mumadiaspora. Tinoshanda muno tichitumira mari kumusha. Saka tafanira kumirawo navo.
Chakakonzera kuti muite chirongwa chekuratidzira chii?
Kubatana kwedu. Takabatana zvikuru. Hapana chinotikunda kana takabatana.
Munongoratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington chete here?
Mwedzi uno muna January kwakatanga kuita mademonstration kuHarare kuZimbabwe. Takatoita demonstration kuVinduk kuNamibia. Vatabva ipapo vekuMelbourne kuAustralia vakaitawo yavo protest. Musi weSaturday yapfuura iyi, swa 19. KuFrance vakaunganawo vakaenda kuti kanotambidza petition kuMinistry of Foreign Affairs yekugovernment yekuFrance. VekuUK vakaitawo yavo, vekuSouth Africa vakaitawo yavo. KuSouth Africa kune imwe yatiri kutoronga ichinenge ichizoitwa musi waFebruary 1. Saka isusu kunoku kuWashington DC tati tese tiri kudiaspora yeZimbabwe. Tinenge tichiungana paembassy yekuZimbabwe kutanga na 10 dzekuseni tichaswera tiriko kusvikira 4 dzemanheru. Tozoungana tichifara futi kana zvese izvo zvapera. Asi hatisi kuguma ipapo. Tichaenda futi kuSouth African Embassy. Tatopiwa mapermit taapplya kumapurisa emuno muWashington DC kuti vauye patinenge tichiita protest yedu.